nyika yadona. Ngwanda ngwanda, ngondo ngondo, ngatitize zuva radona. Hapachisina chiedza, rima chete chete, ngatitize nyika yadona. Hapachisina pekugara, matongo ega ega. Ndatarisa pakaturi kwa nyika, nebenzi raitamba nayo nezuro ndikarohwa nehana. Kana nyika ikasadona payakaturi kwa ipapo kuti gwengwendere sendiro pachitsanana. Ichadona seharawa yasimuka padoro yakoriwa, ikakoshiwa mudonzo wayo, ikanoti nyonde nemuromo, ichitaya hare dzisati dzanwiwa. Kana nyika ikasadona ipapo payakaturi kwa nebenzi, isu vanhu tisu tichadona sematamba nekuti ichatiwira tichitiza. Kana isu vanhu tikasadona kuti pwata sedoto rehoto kana sedota pamudzanga. Kana tikasati shokoto semuti watemwa, hatichazodoni zvakare kusvikira Kristu achiuya, nekuti pakuuya kwaKristu hakuna ibwe richaramba riri pamusoro perimwe ibwe kunze kwake iye Jesu, ibwe rangu, ibwe repakona, dombo rakareba kundidarika.